Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi basimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unodi
basimba.
Kana ndaka neta,
isi chata kufamba, imi marima kana.
Vatereri ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mukupedzisa nyaya yedu yen'anga ngatinzwei zvamunofunga nemashoko atakapiwa namufundisi Oliver Mandisodza svondo rapera.
Dambwa vevatanonoka Wande vanga vachibvunza kuti iko kumboti n'anga zvinorevei. Fundiswa pindura wasandu wanyatsogutsikana upindura kwauno kuti shoko ripo nderekuti nga kuruma nga kuruma kurwa dzose zvinongoitwa kun'anga zvakanguva zvongori zvinhu zvokungoruma chindosaka ikanzi n'anga ndosaka muchiona zvinhu zvose zvishandiswa pan'anga zvakangofa unopiwa midzi yakafa iyo inenge yakasungirira zvimateme zvemakamba dzakafa nezvinhu zvakangofa kurwa zvinhu zvose zvinoitwa pasi zvipenyu saka isu muna Kristu tiri vapenyu ndisina magwaro andingakupai zvangu pamusoro peshoko iri asi ndoda kutsanangurirai chinhu chinoti n'anga haina chakanaka chainoita ndisina magwaro chete ndinokwanisa kuzvitsigira izvozvozvo nekuda kwokudzidza kwanenge ndakaita shoko ramwari ndinozvitsigira nekuti n'anga ukaenda kweiri uchiti ndoda kuuraya munhu inokwanisa kukuurayira munhu ukaenda kweiri uchiti ndoda kutsiva inokwanisa kukutsivira kumunhu uya asi shoko ramwari rakanaka rinoti ropafadzai musatuka ropafadzai vanokuitirai zvakaipa n'anga basa rayo ndiri kupa vanhu zvikwambu vachiuraya hama dzavo vanhu vachiita mari vachifamba vachikudzwa navanhu neropa ravanhu
asivo vadenis tanda vantu vanoti kunamata kunobva mumunhu vachiti kana uchitenda kuna mwari mibvunzo mishoma
ndinganyatsobudisa hangu pachira ndichiti kunamata kunobva mumunhu uyezve tinotenda nezvinopindura vafundisi mazire vanenge vachiita anopindura saizvozvo kuti kana ndichiedha kutongoedhawo zviripo izvozvo because ndinyatsoziva kuti infact zita rangu ndinonzi Dennis Thunderbantu anatsoziva kuti kana uchinge uchitenda pana mwari you don't have to ask a lot of questions unongotenda wongotedza mitemo iri mubhaibheri chiva zvekuti kwanzi madzinza zviya zvazvemadzinza hazvipindi panhangiriki repachikristu nekuti mwari havadi kupashirwa havadi kupindirwa noumwe munhu andosinamata umwe mwari panze pangu saka tinongotenda kuti mwari vakanaka vakachena uyezve havadi munhu anovabatsira mwari vanongoda kudzibatsira ivo pachavo zvinoreva izvo kuti ivo vanenge vachitaura kuti kuvadzimu manji imba iyi yekupesende mudzimu mukuru kwete asi kuzvoda kuti kana munhu achinamata mwari opinda muna jesu otoenda kuna mwari nemashoko ake zvoperera ipapo saka ndinotenda hangu
umwe mutereri anotiwo haana kugutsikana nemhinduro yakapiwa namufundisi Mandisodza.
Makadiko vatinonoka Wande, tinofara nemubvunzo uyo wabvunzwa nababavo kuti n'anga dziri kusaidi ripi, zvekare nemutsananguri wazotsanangura uyo asika haana kunyatsokupindura kuti idzo n'anga chaiko chaiko dzinoshandiswa nani sekuti ukanorapiwa unoita zvakanaka asi bhaibheri ukaverenga bhaibheri rinenge richiti n'anga hadzina kunaka saka inini pandiri kuda kuziva ndepekuti idzo n'anga chaiko chaiko simba radzo rinobvepi chaiko chaiko rekuti dzizoita zvinhu zvokuti iwe kana uchirwara unokwanisa kunopora kana uri kuwaenda kun'anga ikoko ndotenda
vatereri tashedza zvakare Reverend Oliver Mandisodza kuti vatipe mashoko avo ekupedzisira vachitsanangurira muteereri wedu uyu zvakakwana pamusoro penyaya yen'anga.
Tazwai vadiwa vateereri, tasa shoko ramwari John 8:31-32. Jesu unotaura achiti kana muchigara mushoko rangu muri vadzidzi vangu zviro kwazvo muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Pauro unotaura zvakare Ephesians 6:11-12. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari mugone kumira muchirwa namana adiabros nokuti hatirwi nenyama neropa asi namabati wane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa Isaiah 19:3 inoti mweya weIjipita uchapera mukati mawo ndichaparadza kufunga kwawo awo wachandobvunza zvifananidzo navana mazango navauki nen'anga. Mwari warikutaura kuti wachaparadza vanhu vanoshanda kana kuti vanofunga zvekunobvunza n'anga. Zvoreva kuti hazipo pachitendero chemubhaibheri kuti titi tinotsvaga n'anga dzinobva kupi. Tinongoti mweya yechina, mweya wabati esimba eri marino ndokwa zvinobva ikoko. So kumuteereri une sarudzo mudikani yekuti either uri kuteera Jesu kana kuti uri kuita zvechiwana. Ndo mapindura ndogona kuita mubvunzo uno. Wadikani, ngatasei kuna Jesu kana tada zvekunamata? Kana tafunga zvekuita zveng'anga toziva kuti hazvina Jesu mukati, hazvina Mwari mukati, Mwari watinoshumira mubhaibheri shoko ravo. Ndatenda hangu Mwari wakuitei zvakanaka.
Tisati tapedza chirongwa chedu, vateereriko vakabvunza mubvunzo uyu vaclever chokuda vakagutsikana netsananguro yamufundisi Mandisodza here.
Ndinofara chaizvo baba Hwandeko, makasimba here kwamuri kuko navamwe vose. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo. Ndinotenda baba Tanonoka Hwande, ndakabatsirika ndichipa kutenda kuna mufundisi vakandibatsiravo, mufundisi Oliver Mandisodza. Ndinotenda chaizvo, Mwari vakuwedzerei ruzivo. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo kuti kunyange ndikabatsirika nemutoo upi kun'anga, asi zvan'anga hadzizi muurongwa hwaMwari. Saka ndinenge ndakatotsauka paurongwa hwaMwari, ndinenge ndakarashika pamberi paMwari. Ndabatsirika, ndinotenda chaizvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, simba rangu, simba rangu, simba rangu.